Tiri kutambira mashoko anoita saanoti vanhu vazhinji vakarohwa namafaifi eban pabhodha. Yanga iri nyaya yekuti they overstayed in South Africa and that automatically attracts such kind of a ban. But asi apa decision yokuita izvozvo havana kutarisa chokwadi chiripo chokuti vanhu vava vasingachakwanisi kufamba nokuti bhodha rara rakavhakwa. Vamwe vava vakaenda havo kungonozvitengera havo chikafu chavo vachida kuti vagodzoka, asi mabhodha akavhakwa kaya pasina anotenderwa kufamba. So inyaya inofanirwa kucherechedzewa iyo kuti haungapani chimunhu nenyaya yokuti wakona kudzokera kumusha according to dei dzaakapiwa pabhodha inge bhodha racho mavhara. This is a crisis, a pandemic which nobody has control over. So they can't turn around and still apply my rules kuti madeza takakupaya apfuura. Koma yebaida kuti vanhu vadzokese iwo mabhodha acho anga akavhakwa. Saka inyaya yatechiti inofanirwa kucherechedzewa iyoyo iganziriswe kuitira kuti vanhu vasapanichiwa papasi tingatendekwe kufambiwa enduye mabhodha anga akavhakwa.
Saka mboita sei nenyaya iyi vadhuve?
Zimbabwe Israel Forum ichiri kuzama kuti understand from the South African government kuti how ko zvambomira sei, zvabva nepi zvama 5-year ban. Ivo vanhu vakakumbira a safe passage back home to actually being locked down in Zimbabwe than here bava vasina ma safety nets.
Imimi sesangano re Exiles Forum, munoda kuti hurumende yeZimbabwe ite chinyi apa?
Of course, Zimbabwe government might not have any powers to actually engage the South African government in any way. No, kuti, it is up to the South African government to decide kuti vanotendera kupinda munyika yavo ndiani. Saka Zimbabwe government handioni ichinge ine rubatsiro rwaingapa on behalf of their citizens, nokuti it might be actually tantamount to interference yema customs regulations avo. But asi tinoshushikana nedecision yakaitwa iyoyo yokuti vanhu vapuwe ma 5-year travel bans.
Se muchidaro titsanangurirewo
achapa kuti mukushushikana imomo mukuva desperate kana voda kudzoka zvavo, zvinoengareja kuti vanhu vachioita mabhoda jumpers, ivo vanhu vava nemapasipoti avo.
Saka motora gwara ripi apa, modini?
Saka tanga tichiisa chikumbiro kuhurumende yeSouth Africa kuti dai zvabvira vava vasungunura mwoyo wavo vakakwanisa kubetsera maZimbabweans nokusavapa ma 5-year ban, vakavabvumira kuti vatsoke zvisina bongozozo.